Vabereki vazhinji vanoti zvikoro zvakaudzwa mari yavange vamboudzwa kuti vabhadhare paifanira kuvhurwa zvikoro mwedzi wapera. Zvikoro zvizhinji zvine vana vanogarapo zvakange zvichida mari yaitangira pazviuru makumi mashanu emaRTGS kana kuti 50,000 kusvika pazviuru makumi manomwe emadhora 70,000. Pari zvino zvikoro zvave kuda mari dzinotangira pazviuru makumi mapfumbamwe emadhora 90,000 kusvika pazana nemakumi maviri emadhora 120,000. Kuwedzerwa kwemari iyi kunouya apo vabereki vakawanda vanoti vakatoomerwa nekudhura kuri kuita zvinhu zvinonzi zvakakwira nezvikamu makumi maviri nezvitanu kubva muzana 25%. Sangano rinorwira kodzero dzevatengi reConsumer Council of Zimbabwe kana kuti CCZ rinoti mhuri ine vanhu vatanhatu yaida mari inosvika zviuru makumi mashanu nezvisere zvine mazana maviri nemakumi masere nemana emadhora eRTGS 58,284 muna zvita gore rapera, yave kuda zviuru makumi manomwe nemaviri ane mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemanomwe 72,967 RTGS. Mumwe mubereki amai Andres takaedza vati mwana wavo achatadza kuenda kuchikoro nekuti vakaomerwa.
Ini semubereki ane mwana ari kuboarding zvakandiomera nenyaya dzokukwidzwa kwamafisi. Tanga tichiziva kuti muna January mwana achaenda tabhadhara 75,000 yanga yakatondiomerazve. Iye zvinoti akunzi zvikoro zvichivhugwa pavananga vabhadhare 90,000 mari yacho handikwanisi kutoiwana. Kwatinoshanda nditombowedzegwi mari asi mafizi ari kukwira end haisi fizi chete yatei tichida ipapo kuti mwana aende kuchikoro. Pane mainifoms anodiwa nekumupawo taki yake yekuti aende nayo, saka mari yacho handitombozivi kuti ndoiwana kupi. Zvinoreva kuti vana vevapfumi ndo vacharamba vachienda kuchikoro, vevarombo vodzoka kumba vogara.
Vamwe vabereki vanoshanda muhurumende vanoti mari yavanotambira haina kuwedzerwa nekudaro vari panguva yakaoma. Vashandi vehurumende vazhinji vanotambira mari isingadariki zviuru makumi matatu zvemadhora kana kuti 30,000 RTGS. Mumwe mushandi wehurumende vaHonest Mapingure vanoti zvava kuvaomera kuti varambe vachiendesa vana kuzvikoro zvinogarwako nekuti mari yekotoro imwe chete inoda kushandirwa kwemwedzi yakawanda.
Iko zvino takatarira nemihoro yatiri kuwana kubva kuhurumende yedu zvinhu zvakaoma kuti izvezvi vazhinji vana vanga vari kumaboarding school, asi unozoona kuti fizi yeboarding school iko zvino zvinogona kunge isvika kuma 78,000 to 90,000 zvichira kuti mubereki unofanira kukora ruviri kana rutatu kuti akwanise kuva anobhadhara inongova school fees yoga chete. Ati patombotengwa kana yunifomu kana chikafu chemwana chekunochakwanawo zvokuvaraigwa nazvo kuchikoro, saka isuwo sevabereki kuno kumbatosara futi tichida kudla. Unozoona kuti isu tinenge tine vana vaviri vatatu hazvingorevi kuti tonge tingava ne1-1 vamwe vanga vari kumayunivhesiti hazvino zvatiomera zvototi chero secondary education kuva affordable kwayo kwakutooma nepei dzedu dzisingawedzerwizi tokuona kuti ticharamba tiri pakutambura tisingambobviri vana vachatorega chikoro.
Vakuru vezvikoro mumasvingo varamba kutaura nestudio 7 vachiti havatenderwi nebazi rezvedzidzo kutaura nevatori venhau. Asi munyori mukuru musangano rinomirira vakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads Zinashu vamunyaradzi Majoni vaudza Studio 7 kuti mari yechikoro iri kukwidzwa nenyaya yemitengo yezvinhu iri kukwira munyika.
Kusimbisa nyaya yekuti mafizi akwira kurovera mbambo pasiri ipo, nekuti nyaya chaiyo iri pakuti mari yemuno yakapedzewa muto ikabva yashayiwa simba zvekuti mitengo yezvinhu zvinodiwa muzvikoro yakabva yaita muramba mhuru, zvinoreva kuti mafizi haangarambi ari paaiva ari munandira wegore rapera. Kuzvipedza izvi, kutambirisa vanhu nemadhora ekuAmerica pamwe nekuita mafizi adzikwe kuchishandisiwa mari dzekunze idzodzo. Rangarirai kuti isu vadzidzisi tinavowo vana vanoenda kuzvikoro izvezvi tichibhadharawo mari idzodzo, zvisinei nekuti mari dzatinotambira dzave pasi pasi kana zvikaenzaniswa nepadzaiveri mugore ra2018.
Studio 7 yatadza kubata mutauriro webazi rezvedzidzo munyika vataungana ndoro kutinzwe divi rehurumende panyaya iyi sezvo nhare yavo yanga yakadzima. Asi vachitaura nevatori venhau munguva pfupi yapfuura, vandoro vakati zvikoro hazvifaniri kukwidza mari zvisina mvumo kubva kubazi ravo. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muhofisi yecc zetu mumasvingo vadhumisani mungujini vati kukwira kwezvikoro kuri kuwedzera marwadzo kuvabereki avo vari kutadza kuwana mari inodiwa nemhuri pamwedzi.
Sesangano rinomirira kodzero dzevatengi tiri kushushikana nemafizi akachajiwa nemaboarding schools. tukona kutona average ma boarding schools are charging more than 50,000 RTGS. A basket redo ratakaita takona kuti mindfulness ndo akaita the major cost driver. Basket redo risvike around 30,000. Because my uniforms ndo akaita contribute about 25% increase in basket redo. Izvi takatarisana nema incomes ariko at the moment. Zvichatinetsei kuvabereki kuti vagone kubhadhara mari dzidzi dzemafees nestationary zvekare mabhoks tikona kuti takatikwirei. Takatarisana zvakare nechikafu chinozodiwa kuti vana vaende nacho kuchikoro ikoko kuvhiri mudzimba.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vakazvimirira masvingo vapatonchuma vanoti zvese izvi zviri kukonzerwa nemamiriro eupfumi hwenyika hwaenda kumawere.
Chimiriro chakaitika muikonomi yedu tichitarisa mamiriro azvakaita mazuva ano tirikuona kuti mitengo iri kukwira zvichienderana nemarets yedu haisi stable. Mari yedu mumabhanga tinonzwa bhanga guru renyika richiti marets akadzika mukaenda kumabhengi 100 US inenge ichitorwa se11,000. Mukaenda kuparallel market is times two that amount. Tiri ipapo tikatarisa kuti mari inohorewa naticha takwanisa kudzokera kuchikoro inge iri 20,000. Chikoro chaicho chaicho kuti mwana wake ari kusekondari aende paday school anobhadhara 19,000. Zviri kurayira kuti semunhu waticha mari iyo ichamukwanira kuti akwanise kutenga chikafu chake, hembe dzake nekubhadharira mwana. Kukana ane vana vatatu vachaita sei? Tinozviziva izvi tichikura kuti maticha kudhara munhu waishamisira. Asi mazuva ano zvinhu zvati omei, mari yedu yakudhipirisieta, ndo chokwadi chiripo.
Sangano rinopa yambiro munguva dzenzara refinement early warning systems network kana kuti FuseNet rinoti vanhu vazhinji vachashayiwa chikafu nekukwira kuri kuita zvinhu munyika. VeFuseNet vanoti zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa chingwa, hupfu, nyama, mitero yomvura nemagetsi zvakakwira nezvikamu zvinotangira pagumi kubva muzana 10% kusvika kumakumi maviri kubva muzana 12% pakutanga kwegore. Zvimwe zvezvikoro zvine vana vanonogarapo zvakaita seGokomere, Pamushana, Zimuto nezvimwe zvakawanda mumasvingo zvakakwidza mari zvakanyanya zvinonzi nevabereki zvavaomesera. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndiri Godfrey Mutimba.